magadi enga cherer internet kwa sababu na kundai shambar niloshanda ni organization non government economic and social empowerment wese wese i organization niloshanda ni mazimai ikitaga nilishonda kutu meska wa mazimai uye ikitaga wa mazimai solution kutu wa mazimai wa nungrana maupeni unuyenteka.
Pane chimwe chirongwa chamakatanga chekuda kubatsira madzimai echidiki nevanasikana. Mungatsanangura kuti chirongwa ichi chinonzi uyezvi zvamuri kutarisira kuita.
Chirongwa chakatanga ichi ndechekuda kubatsira madzimai nevanasikana kuti vanowanikwanisa kuwana masanitary wear. Tichitarisa kubva 2020 kusvika parizvino, hurumende yedu yakavimbisa kuti ishande ichipa pachena masanitary pads kuvanasikana vari muchikoro. Asa hapana zvakadaro zvatiri kuona zvichiitika. Saka vanasikana havaregi kunge vachicheka. Chirongwa chedu ichi chinonzi hashtag dignity budget. Tinoda kuti vanasikana vange vakachengetedzeka, vange vakashambidzika. Saka tiri kukumbira kuvagari vese vemuZimbabwe nevamwe vese vanoona zvakakodzera kuti vanasikana havabatsirwe kuti vange vachikwanisawo kusitawo majonitions. Atinokwanisa kuita achiita mudhigiti bhajeti iroro. Dhigiti bhajeti rinenge rine mapezi iwayo, matoothbrush, matowel, sipo yekugezesa nezvimwewo zvemuda munongoonawo seni kuti zvingange zvidhigiti bhajeti iri. Saka bhajeti iri tisaripa kune vanasikana avo vatisingakwanisi kuwana mapezi vanoshandisa dzimwe nzira dzisina kuchena dzekuteera nadzo.
Apa muri kutarisa vari kumamisha chete here kana kuti nevamwe vari mumadhorobha? Ndedzipi nzvimbo dzamuri kutarisira kubatsira?
Pari zvino tiri kushanda nevanhu vanotambura muZimbabwe. Vanhu vanotambura vamwe vari mumadhorobha, vamwe vari kumamisha. Asi nekuti chirongwa chedu ichi hatina kunyanyisa kuzara, saka tichanyanyisa kutagetawo vari kumamisha. Kana tichinge tawana mabhaketi akawanda, tiendawo kune dzimwe nzvimbo dzine vanhu vari kutambura vane problemu yakangofanana neiyoyo.
Saka kusvika pari zvino, mungati chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei nevanhuwo zvavo kanawo vemakambani, uye vasati vanzwa nezvacho muri kuvakurudzira kuti vaite sei?
Kune vakaona chirongwa ichi patakachiparura vari kuvimbisa kuti vatange vachitibatsira, nekuti ikodzero yevanhu yevanasikana ikodzero yemadzimai. Takaendawo kune mamwe makampani ayo akatiwo anokwanisa kutibatsira, asi pari zvino hatisati hakwanisa kutaurwa kuti inde ati makampani acho uye kuti mangani, nekuti tichangotanga chirongwa ichi. Chirongwa ichi chinofanira kupera musi wa15 zvita. Saka pamwe masvondo ari kupera hatisati hakukwanisa kuona kuti tahunganidza zvinhu zvingani. Asi vanhu vakawanda vari kutambira chirongwa ichi. Vamwewo maorganizations akuda kutotangawo kuitawo chirongwa ichocho, nekuti hatina kwanise kuzadza nyika yese tiri ngori vamwe chedu.
Ko vanenge vari kunze kwenyika vangabatsirawo sei?
Kune nhare dzatinadzo dzatikaisa paflawa redu, vakafona panhare idzodzo tinobva takwanisa kuvaudza kuti voita sei. Toona nzira yakakodzera yekuti vakwanise kutumira nayo. Vamwe vanotumira iri mari, vanogona kushandisa kana mukuru, vamwe vanogona kushandisa naloini. Tinogona kuvapa madhiteilzi achona ekuti vakwanise kutumira rubatsiro rwavo.
Ko vanenge vangori nezvinhu zvacho izvozvo zvamuri kuda kubatsira nazvo vanasikana, pane pavanokwanisa kunozvisiya here?
Zvinhu izvi zviri kusiyiwa panhamba 26 Airport Road. Tichange tii kuzivisai kuti zvimwe nzvimbo dzatichasiya zvinhu izvi ndezvii, nekuti tine urongwa hwekuti maprovhinsi ese ange aine nzvimbo yekusiya zvinhu izvi. Asi pari zvino vanogona kusiriwa kuzosiya panhamba 26 Airport Road, kana kuti isu tinokwanisa kuuya kuzotora pavanenge vari, kana kutuma vamwe vanhu vanenge vari pedyo kuti vauye kuzotora.
26 Airport Road ku Hatfield muHarare.
Vanogona kufona
nhamba dzatiri kuona panapa. Pane dzakaiswa paflyer yenyu, imwe iri kuti vanhu vanokwanisa kubata Makaita Ngwenya, nhamba yacho ichiti 7719108 70. Ndodzokorora zvakare 7719108 70. Pana zvakare Jill Motsi 776 298 7762928825 ndodzo korera zvakare 7762928825 ndowe kubata
ndovai tinogona kubata makaita mwenya kana jumoti kana chero namba dzekuoffice yedu dziri pawebsite yedu www.tsaemail.co.zw tinogona kuwanawo neinformation ipapo kana kuwana dzimwe namba ipapo.
Aiwa, tinokutenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maita basi.